vanhu vavaigiza kusora mu inofara zvikuru sezvi riri kungoitawo mamwe masangano akamirira kodzero dzavanhu. Ndingati chikuru chinonyanya kutipa mhemberero ndechokuti zvino zvaa zvava kutoshungurudza vana vezimbabwe vakawanda vari musouth africa vari pachikamu chezimbabwe special permit. Saka dama iri rapiwana minista idama rakanaka chose, nokuti riri kuuya richitaura izvo sezvatakambotaura vhiki yapfuura iyo kana svondo yapfuura, tichiti isusu tinotarisira kuti pamwe vangangotipawo makore mana okuwedzera pazimbabwe special permit. Saka uku kuwedzera hako, asi kwauyawo kune rimwe zita iro rose ramataura rokuti zimbabwe exemption permit.
Pane zvitsva here zvamungati zvauyiswa ipapa?
Ndingati chokutanga chinofanira kuzikama navateereri chataugwa ndichocho chokuti kuwedzera kuri kuitwa mapepa awa nemakore mana hakurevi kuti mazimbabweans ava kupuwa permanent residence nenyaya yekuti wauri papermit iyi. Asi chavataura ndochokuti uri pazimbabwe exemption permit unogona kuchinja kuti ndava kuinda kunoapplyira permanent residence kana zvimwewo zvaunogona kuapplyira, tongoti isusu mamwe mapemiti anoi vana accompanying relative, unogona kuchinja woenda ikoko.
Pane zvimhinga mupinyi here zvamungaonawo zvingatadzisa vamwe vanga vari pazimbabwe special permit ipapa kuti vanga vachiyambuka kuenda kuzimbabwe exemption permit?
Pane zvimhinga mupinyi chokutanga chemari, asi mari yacho haisi mari inofisa zvikurukuru. Chechipiri ndechokuti zvinhu izvi zvai application dzacho dzinoitirwa paindaneti, vamwe vanogona kuvhiringika neindaneti yacho, asi kune masangano akamirira kodzero dzavanhu musouth africa vanogona kuinda vanhu vachinobvunza kuti zvinofambisiwa sei. Chechitatu ndechokuti kuri kui iko kana munhu achinge akapara mhosva achakabata zimbabwe special permit hauchabudiriri pazimbabwe exemption permit nenyaya iyoyo yokuti wakambopara mhosva.